unity of all things, of peace, of promise, of tranquility,
Haiwa, Zimbabwe yakarasikirwa nekushaya kwababa Konti Mhlanga.
Taona rudo rwaratidzwa nevana veZimbabwe kuungana kwavaita vachionekana navaMhlanga. Imiwo zvamunorangarira pamusoro pavo ndezvipi?
Ivo vanga vari munongedzo wezvetsika nemagariro evanhu kuti tigare tichirangarira tsika magariro nehunhu vachishandisa chipo chavakapiwa naMwari chezvekuimba nezvakadaro.
Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe pamusoro pavaMhlanga ndeyekutiwo kudii?
So vanhu veZimbabwe varasikira zvikuru, vemateveland even west. Isusu sezapo baba Konti Mhlanga vanga vakamira vachirwira nyaya yekodzero dzevanhu vemateveland, especially avo vakarasikirwa nehama neshamwari panguva yekukura hunde.
Tiri vana vamwe chete, ngatiedzei kushandira kumwe chete. Oye! Oye!